hatisati taziva takamirira speaker of parliament kuti vazopronounce position sezvekutarisira ndechekuti kana kuchinge kwanyorwa tsamba ichiri kona vanhu sezvakaitika pakarekolewa vanhu nabachabamu speaker of parliament achangorekola vanhu mukatarisa takatonova kuti zvino kana yaatonga-tonga muzinda wenyuchi kuti afunga kunyora tsamba orekolewa izvozvi chabanga akarekola vanhu tikunzwa kuti kuno umwe kuzano arekola vanhu zvinoreva kuti more than 100 maparlamentarians haasisimo muparlament parliament yakolapsa hakusisina hurumende kwafanira kuti kuchitenda kusarudzo idzva asi maonero atiri kuita ndeyekuti tikaramba tichitendedza vanhu kuti anyora tsamba orekola anyora tsamba sezvaita vaviri ava tinodzamara tisina munhu muparlament
zvinosiya mafambiro ezimbabwe papi zvikaramba zvichifamba mafambiro iwayo
semataura andaita zimbabwe yaatonga watonga muzinda wenyuchi hapana chakanaka hapana chinofamba hatisi kuziva kuti mangwana ari kunyora tsamba achirekola ndiani vese vetsikusine vezanupf vari kuvaramba vanhu varekola dambudziko rekuhope ndere mutemo wekurekola vanhu hauna kugadzirwa zvakanaka
zvingada kunzi zviitwe kupedza dambudziko rakadai ndezvipi
zviri nyore mukoma wangu isu tiri kuti tcc musangano wetcc hauna munhu wakarekola ngavarege kubvisa mamps nemacouncillors vakasarudzwa nevanhu vachitevedzera tsamba yemunhu atingati nechishona chidhura asingazikani kwaari kubva nekwaari kuenda ongomukafuseni mumba kwake unobvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu pasarudzo yenyika hazvigoni kuti zvidaro